Sangano rechitunge za Community Development Network rinotrakaona zvakakodzera kuti vechidiki vanyorese kuvhota musarudzo dzemuna 2023. Richito vechidiki ndo vachiri kutarisira zvakawanda muupenyu, saka vanofanira kusarudza kuti ramangwana ravo richange rakamira sei kuburikidza nekuvhotera utungamiriri hwavanoda musarudzo idzi. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaadmire Mtize vanoti vakaona kuti vechidiki vazhinji vanotevera zvikuru mumhanzi yemusambo weZim Dance, vakaona zvakakodzera kuti vashandise musambo uyu kuvakurudzira kuti vanyorese mazita avo kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dziri kuuya. VaMtize vanoti pari zvino vakatoburitsa damba refu rine nziyo gumi dziri kukurudzira vechidiki kuti vabude neuwandu hwavo vanonyoresa sevavhoti.
Inorira mubhazi, inorira mumba, inorira muredhiyo, inorira mubhawa, inorira pese panenge pakaungana vanhu kana mumafoni chaiwo mazuva ano, nevamwe vakufamba vakatakura kuti maredhiyo itwawo mastriti. Saka shoko rinobva ratenderera zvakanaka.
VaMtize vanotiwo chimwe chakaita kuti vashandise mimhanzi inyaya yekuti vanhu vazhinji havadi kubuda pachena kuti vanoita zvematongerwo enyika, saka nokudaro vanoti mimhanzi inosvitsa shoko ravo muchinyararire kuvanhu vakawanda.
Vanhu vane kutya mucommunity, havadi kuonekwa vachipindira munyaya dzematongerwo enyika nekuti vanotya kuti pamberi apa pamwe zvinozoenda nepamwe chikadzoka chiya chegore ra2008. Saka takaona amwe maartisti atakatoaproach akatotyawo kutosenza nesu. Asi vamwe vazhinji vari vedi kunyanya pavakazoona vamwe vaimba vatoonawo chi tumasenzi twavo vakutoona kuti mimhanzi yavo nebasa ravo riri kuenda kumberi.
Vamwe vaimbi vari muchirongwa ichi vanosanganisira Nometa Mandaza uyo anozivikanwa mumusambo weZim Dance nezita rekuti Lady Sky. Lady Sky anoti vaimbi vechisikana vari kusanganawo nematambudziko ekushungurudzwa nevechidiki vanoshandisa zvinodhaka panguva yavanenge vachitsikisa mimhanzi yavo yekukurudzira vechidiki kuti vavhote.
Matambudziko atiri kusangana nawo gender discrimination. Vakadzi muma kuti tinge tichirekodha mune makazara varume, vamwe vanenge vachiita zvemutoriro, vanenge vachitengesa mutoriro. Saka kunge tinge tichishanda usiku sevakadzi hazvizoti, hatisi kuona zvichitifambira zvakanaka.
Mumwe muimbi Jairos Makoni uyo anoshanda zvakare semutsikisi wemimhanzi anoti denda recovid-19 riri kuvatadzisa sevaimbi kuimba pajekerere vachikurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota.
I think isusu semaartist especially as upcoming artist tisati tave established muindustry zvakanyanya, tikwanikwa tichivhiringidzwa nelockdown iriko, since hatikwanisa kuperforma malive shows anoita kuti tiwanewo mari. Semaupcoming artist hatisati asainiwa kune even any brand rekuti for example Japreza will be representing, he will be ambassador wenyaradzo, anenge ane mari dzaanenge achipiwa whether corona iriko kana kuti hakuna. But isusu semaupcoming tikwanikwa zvinhu zvichinetsa zvekuti kanganisa futi pamusic yedu, because tada unopinda mstreet kuti titsvagoti mari tike kuti tirarame, since music yedu yaita yambomira on hold. Saka zvinhu zvakatiomera zvisingaiti.
Kunyange hazvo vaimbi ava vari kuitawo pavanogona napo kukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Munyori muprovhinsi yeHarare muboka revechidiki muMDC Alliance vaDanford Ngadziore vanoti Zimbabwe Electoral Commission yakavhara nzvimbo dzakawanda dzinonyoreswa kuvhota.
3 months apera izi vakavhara ZEC office yairejista vanhu kuvhota paCC House muCBD. Munhu wese apinda mutown aida kurejista kuvhota, because munhu iyeye ane nzara, hana chokudya, hana chokufambisa, because mazupu hakuna. Zvakare nhasi uno shondo rino ndobva vavhara futi another office iri kuMbare kuRemembrance House. Inova Mbare inova iyo futi agare another crowded area yekuti maresidents vari izi kufamba, because vanoenda kuMbare kundohodha kukwira mabhazi kuita zvinhu zvakasiyana-siyana kune mabasa avo emaoko. So tatita dambudziko hombe rekuti izvo ZEC nezanupf vaita conide kuti vaite delay process registration.
Vangadzore vanoti vachatora matanho akakura kwazvo kuti ZEC inyorese vanhu sevavhoti.
But tiri kuti seita assembly atiende kumatare seyouth, we believe in engaging. So tichaengeja zvikuru neZEC kuti vanzwisise kuti izvo masenda iwaya anofanira kuti avhurwe. Zvakare tichaengeja futi kuti vavhure mamwe masenda kumadistrict kumabvuku kuepuwete Harare South kwese kwese Heathcliff. We need my senders wa risiko kuvota.
Mukura anoona nezvesarudzo muzek vautoele Sly Gwana vatiti vatumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Zeki yakambobudisa mashoko echitiri kushoshikana zvikuru kuti vanhu vazhinji havasi kuenda kumahofisi avo kunonyoresa sevavhoti. MDC Alliance inoti iri kukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota ichitiri kutarisira vanhu mamiriyoni matanhatu kuti vavhotere bato rayo. Ukuwo ZANU-PF iri kutendererawo nenyika yose ichikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota ichitiri kutarisirawo kuti ivhoterwe nevanhu mamiriyoni mashanu musarudzo dzemuna 2023. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza. Ndini Thomas chiri pasi. Kuti unzi munhu ine chitupa.